Vashitaura mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vati hurumende yabhadhara chikwereti chayo chemamiriyoni $20 kuzesa, uyewo yapa kambani iyi mamwe mamiriyoni $20 ekuti kambani iyi ivandudze basa rekugaya magetsi. Vatiwo vabhadhara chikwereti chezesa kuEscom chemamiriyoni $10 ekuAmerica. Vati izvi zvichabatsira kuti nyika ideredze dambudziko rekushomeka kwemagetsi munyika, iro raita kuti nyika igove magetsi kana kuti load shedding.
Hurumende yabhadhara kuti $10 million kuEscom, iyoyo ndokutadzira kuti chati pamamwe masimba akati ofu achaita kuti tidzikise nguva yeload shedding. Load shedding chese hatiri, asi patiri pacho iko zvino izvi hapana zvimwe zvekuti zvesa ingaite sei. Ungave uri Minister of Energy, but load shedding uripo, izvozvo kumba kwangu hakuna magetsi.
Vachasi vatiwo veruzhinji makambani nemakanzuru vanofanira kubhadhara magetsi. Vatiwo nyaya yemagetsi inofanira kubatanidza vanhu munyika kuona kuti vogadzirisa sei dambudziko rekushomeka kwemagetsi.
Nyaya ingaitibatanidze tose tigadzire nyaya yedu yemasimba emagetsi, tigoita mamwe mainvestment akasiyana kuitira kuti tiwane magetsi akasiyana siyana emawindmill, iyo solar yatiritaura, gas zvese, kuitira kuti ichi chikaita problem kumwe kuti vokwanisa kuramba tichiwana masimba. Ndo plan yedu yati.
Zvichakadai, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare makurukota nhasi ratambira danho rakatorwa nebazi rezvemari svondo rino rekudzora dhora remuno, rikati danho iri richaunza kugadzikana munyika munyaya dzeupfumi. Pavabvunzwa nezvekuti vanhu vane manostro foreign currency account nevaya vanotumirwa mari nemakambani akaita seWestern Union nemamwe vachawana mari yavo here kana kuti vachamanikidzwa kuitengesa kumabhanga, amai Mutsvangwa vati vanhu ava vacharamba vachiwana mari dzavo ari madhora ekuAmerica, mapaundi nedzimwe mari dzekunze.
Tacho instrument iripo kana kukombera haina zvakadaro, haichinja, hapana zvainochinja. Sokutaura kwandamboita kuti hapana zvazvinochinja, anenge dhora yacho muomwe haana mhosva, unogara nayo. Kana akuda kuichinja anoenda kubiro kuchinja, ochinja mari yake oenda onotenga mushoro. Ndo zvazvinotaura. Vane manostro account avo vane mari yavo zvakare iri kuramba iri mumaakaunti imomo, hapana ari kuitora. Saka hapana zvachinja, zvachinja ndezvokuti legal tender.
Asi kunyange hazvo amai Mutsvangwa vati dare remakurukota ratambira gwaro restatutory instrument 142, masangano evashandi pamwe nemabhizimisi nhasi audza hurumende kuti mutemo uyu unofanira kubviswa sezvo wakaitwa pasina kuwirirana sezvinodiwa pasi pemutemo weTNF. Masangano aya atumwa gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza kuti vaendese nyaya iyi kudare remakurukota svondo rinouya kuti mutemo uyu ubviswe. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti vashandi vacharamwa mabasa kana izvi zvikasaitika. Mutemo uyu uyo wakaburiswa nemusi wemuvhuro wave pamberi pekomiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee, iyo inoongorora kuti mitemo haipikisani nebumbiro remutemo here kana kuti kwete. Rimwe gweta risina kuda kudomwa nezita raudza Studio 7 kuti rinoona sekuti mutemo uyu hauna kunyorwa zvakajeka uye zviri pachena kuti hurumende ine vanhu kana makambani ainoda kubata pachishandiswa mutemo uyu. Zvichakadai, nhengo dzeparamende nhasi dzati nyaya yaikuzvidza paramende kuri kuitwa nemakurukota ehurumende iri kuenderera mberi uye yave kukanganisa mashandiro eparamende. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo amai Priscilla Misaherambwe Mushonga vaudza mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda kuti makomiti ave kutadza kuita basa rawo nekuti makurukota ehurumende pamwe nevanyori vemapazi ehurumende havawanikwe sezvo vanenge vasipo nguva dzese. Amai Mushonga vati zviri pachena kuti zvose zvinotaurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa hazvisi kuitwa nekuti makurukota avo nevanyori vavo havana basa ravari kuita. Vati nekuda kwaizvozvo vave kuda kuita musangano wematsachigaro ekomiti yeparamende nemutungamiri wenyika.
Speaker, ndinokumbira kuti muvaudze president kuti zvese zvavanotaura hapana ari kuzviteerera pamakurukota avo. Vari kushanda vari vega, saka toda kusangana navo semachairperson yemakomiti kuti tivaudze zviri kuitika.
Advocate Mutenda vatambira chikumbiro chaamai Mushonga uye vaudza mukuru webasa rehurumende muparamende zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi kuti varonge musangano nemutungamiri wenyika chitatu chega chega vatevedzeri vemutungamiri wenyika makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo vanosungirwa kuenda kuparamende kunopindura mubvunzo kubva kunhengo dzeparamende asi vazhinji vavo havaendi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.